Ndanzwa mere kurira Esi ya panyo watakundo fushira
Watakundo fushira
Dia ni watungamira Dia ni wafunga unatichene seranzira
Chikene zanzira
Hajiteze mbe nyama Shunotize mba pakatipe hana
Pakatipe hana
Choku ita apana
Apana
Mwakungo nirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muno tifuzire Na panuru watamo Matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora Mchazi yenama wanicha egona Misozi yanda chie manja sata kunga Tumira ingi roze netontakura Iri ngozi aipaita atana ngura Iri njozi yandi kurira ama indagura Diani ya chandi raira Hama tepeji kwa machaira Daisi mbofunga nicha chaira Wedenga daimandi daira Yakungenzimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
setateyariva
ndangomere kurira Esi ya pane watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafunga unatichenesera nzira
chenesa nzira
hazvitidzimbe nyama
aiwa
zvinotidzimba pakatipe hana
pakatipe hana
chokuita apana
apana
kungomira mere ya mangwana
mere ya mangwana
Fuzire, na panuru watamo Muno tifuzire, kune nzira iyo
Nzira ido,
baba nitakure
Baba nitakure,
ishe nitakure
Ishe nitakure,
ndiyambuze
Ndiyambuke,
kenzi ndiyamure
Kenzi ndiyamure
Muno tifuzire, na panuru watamo Muno tifuzire, kune nzira iyo
Nzira ido
Ndiyambure
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 Ndiyambure